ndakugara ndiri mudeke kunge cabin crew ndakatestwa corona andibate flu ndiri kutowa kunge tourist ndichifamba neshoko sendiri priest California Ndakasiya na chimanya ikoko Ku America, ku America Anzi muri kutoka riniko Ku America, California Shoot.